Gungano re Zimbabwe International Trade Fair kana kuti ZITF ratanga nhasi mubulawayo asine kuda kwekuweko kwechirwere cheCOVID-19 pane makambani mashoma nenyika dzekunze shoma dziri kuratidza zvadzinogadzira. Makambani ane chitsama ange achiri kupedzisa kunhadzurudza nzvimbo dzavari kuratidzira zvavanoita uye veruzhinji vanosiuya kuchiitiko ichi neuwandu hwavo vange vachiuya vari vashoma. Mutevedzeri wemukuru wemumiririri wemuzinda wenyika yeKenya muZimbabwe, vaLazarus Muganda, vati nekuda kwekuveko kwechirwere cheCOVID-19, makambani ekunyika kwavo haana kukwanisa kuuya kugungano iri. Asi vati vakaona zvakakodzera kuti muzinda wavo uve pagungano iri, uchiratidza zvinogadzirwa nemakambani emuKenya uye kushambadza mikana yemabhizimisi iri munyika iyi. VaEdmo Masukume vanoshanda nekambani yeMine Easy Mining Solutions iyo inotengesa michina nezvimwe zvakasiyana-siyana zvinoshandiswa mumabasa ezvicherwa. VaMasukume vati ndeke kutanga vachiratidza zvavanoita pagungano rezeraITF vachiti vanofunga kuti izvi zvichabatsira kuti kambani yavo isimukire sezvo ichiri diki.
Tichaona zvakakosha kuti tiexhibite panguva inei kudai zvinhu zvakakosha nenhau yeCOVID. Tiri kutarisa kuti ma-small scale miners havana kumira kusevenza and kusevenza kwavo pasina ruzivo kana pasina rubatsiro rwezvokusevenzesa kutarisa kuti nenjodzi navo vanenge vachidini vachisangana nazvo. So tiri kuda kuti panza apa ma-small scale miners vave nokuziva kuti vakauya kumine Easy Mining Solutions vanokwanisa kutora equipment inoita kuti vasevenze zvakanaka, vakwanise kuwana zvavari kusevenzera pasina njodzi.
Vainozen Mahufe ndiwo mukuru wekambani yeVodcell Cannabis, iyo inove imwe yemakambani mashoma ari munyika ane rezinesi yekurima chirimwa chehemp chinogadzirisa micheka yembatya pamwe nembanje inogadzirisa mishonga. VaMahofe vati akaondeke kutanga kambani yavo ichiratidza zvainoita vakati zvisinei nekuti gungano regore rino rine vanhu vashoma, vanofunga kuti vachawana pundutso nekuvepo kwavo sezvo vachida kuti kambani yavo izikanwe.
Hurumende iri kubvumidza kurima industrial hemp. Isusu sekambani yefodya tiroda kurimisa zvakare industrial hemp kumasmall scale nekumacommunals kuti tikagona kurimwa igobuda neuwandu, nekuti industrial hemp inodiwa yakawanda kuti mugone kuwana either seed kana kuti fiber yacho inodiwa yakawanda. Saka tiroda kupa chenjedzo kuvarimi nekuvatengi vanogona kuzopfuura nepano kuti vazive kuti Zimbabwe yakapiwa marizinesi yekuti iri membanje. Saka tagadzirira kuti tiri membanje tiitengese kunyika dzekunze.
Mukuru wezeraITF vaNicholas Ndebele vaudza Studio 7 kuti vakagara vatora matanho akasimba ekudzivirira kutapurirana kwechirwere cheCOVID-19 vachitiwo zvinhu zvese zvafamba zvakanaka pazuva rekutanga kwezeraITF nhasi.
Ndinofara chaizvo chaizvo kuti ndiudze Zimbabwe kuti aiwa zuva rokutanga rafamba zvakanaka. 357 maexhibitors edu vashambadzi vedu zvichiincluda 10 vanobva mune dzimwe nyika. Saka izvo rafamba zvakanaka chose.
Gungano rezeitf rakatadzwa kuitwa gore rakapera nekuda kwekuveko kwechirwere cheCOVID uye gore rino rakaendeswa mberi kaviri nekuda kwedambudziko rimwe chete. Gungano iri riri kuenderera mberi mangwana apo mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanotarisirwa kuve munyarikani pamusangano weInternational Business Conference. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachavhura ZITF yegore rino zviri pamutemo nemusi wechina. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.